Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana nokara manero anasi kuri musi wechina ndira 28/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndichitenda vari mudiaspora kuti vari kuita basa rakanaka kutamba vachirangarira kumba dziva kwavakabva. Tiri kuona maPPE nevabhizimusi vari kubata basa guru. Private citizens vari kungouya vachibatsirana nenyika tazvitenda zvikuru ende tinozvitenda nekuti vari kubatsira nyika
mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotaura pamusoro pedambudziko reCovid-19 rakatarisana nenyika veruzhinji vokurudzirwa kusaungana zvakanyanya parufu senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19 Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe anonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekugara mazuva makumi mashanu ari mujeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano padande mutande vachitenda vanhu vose vari kushanda panguva ino nyika yakatarisana nedenda reCovid-19. Vachamisa vatiwo hurumende inofanirwa kupanga mazano kunyanzvi kuitira kuti ipedze denda reCovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vati chirwere cheCovid-19 chinoda kuti vana veZimbabwe vaite muonera pamwe kuitira kuti vakwanise kukunda chirwere ichi. Vachamisa vati bato ravo rinotenda zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika izvo zviri kubatsira kusimudzira zvipatara zvemunyika apo nyika yakatarisana nechirwere chedzihwa mupengo ichi.
Ndichitenda vari mudiaspora kuti vari kuita basa rakanaka kutamba vachirangarira kumba dziva kwavakabva. Tiri kuona maPPE nevabhizimusi vari kubata basa guru private citizens vari kungouya vachibatsirana nenyika tazvitenda zvikuru ende tinozvitenda nekuti vari kubatsira nyika kuti ive nechimiro chakanaka munoziva mahospitari yedu rinongova zuro rakapinda nyoka kana dongo nokuti hapana kana moto unopfuta ikoko utano hauko mashonga hakuna zvinhu zvikwanisiro hakuna madokta edu ari kuyaura nemanesi
Vachamisa vati havaoniwo zvine uchenjeri kuvhara nyika yese vakati vanoona sekuti zvingabatsira zvakanyanya kana kukaitwa tsvakurudzo kuonekwa kuti chirwere cheCovid-19 chakawandira nzvimbo dzipi kovharwa idzodzo.
Ndikati hazvisi zvinhu zvakazara neuchenjeri kungoti tinongoti taakuvhara zvose tinofanira kuvhara asi tichionawo kuti pakuvhara kwatiri kuita uku tinovhara nzvimbo nenzvimbo dzatinoona dzakanyanya kuwanda chimbwa mupengo cheurwere asi kana tichidaro tinofanira kunge taona kuti ndekupi kune nzvimbo iri kunyanya kubuda urwere kusina tosiya vachiita basa nemazvo
Vachamisa vatiwo hurumende inofanirwa kutanga zvirongwa zvekuderedza uwandu hwevanhu vari mumajere pamwe nekuona kuti vanhu vanopara mhosva diki vapuwa mutongo isingavaise mumajere senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mumajeri umo vanhu vari kugara vakamanikidzana.
Dzivirira kunyanya kumatongo tinofanira kuti vanhu vange vachitestwa tinofanira kuti vanhu vange vachiscreenwa. Tinofanira kuti vane mhosva dzimwe dzakareruka vabudiswe mumatorongo tingosara nenhini vane mhosva dzokuti dzinoti dzinokatyamadza munhu wese asi tambozama nepatinogonapo nokungosungana nezvinhu zvisina mhaka zvokungopomerana izvozvo sezviri kuitwa navasikala nanavachingono nana fadzai mahere izvozvo tatiti ndo zvimwe zvinofanira kuti zvinge zvisingaitwe kuitira kuti nyika yedu ifambe zvakanaka netumwe tumafainiwo kwe mhosva diki diki hongu mhosva imhosva asi kune dzimwewo dzokuti tinofanira kungotarisa kuti nenguva yatiri vanhu ngava puwe mafaini kuti wange vachibhadhara vari kudzimba dzavo vachiitawo zvavanofanira kuita.
Vachamisa vakurudzirawo hurumende kuti ibatsire vanhu vari kutambura panguva ino vachiti vana veZimbabwe vakawanda vanorarama nekuzvishandira nekudaro kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumana nzombe.
Lockdown. Musango shika moti tasunga wani, ino pesera ya breakdown, kana kusunga mbira zakondo, kana moti wani wasa shanda, nukuti miro mai, goni kusungwa, matumba, goni kusungwa, upenya, goni kusungwa, murazi, goni kusungwa, kurarama, goni kusungwa. Saka ngati gadirewo kuti, paningu paitu wama lockdown, totsvaga chimbi chimbi tsvakurudzo, kumariri munyika, kumariri kunze, ya mwayataka taka mbusende kaparuti kana tisina, ya jati mbondo kora ya tichiba, ngani bomira zokuba, tombora ngarira, tofana kubatira nyika, kwete kuba, tofana kubataniza umari ya tinayo, kwete kuiba, kutuzunu zende mberi, ndochi kumbiro ni kukuru ziro, ya ndiru kupa kutuwanu, wapu wechikafu munara unda zakasi ya na muma, sababu, kumaraini, nukutu wana wana chikafu.
Bacha misa wakuru ziro, urumende kutite chakiruzo zakasara, vanu vasati watanga kubaiwa nomba ye COVID-19. Mumwe muongororo weshu matonge ruenyika, uye vachishanda nesangano re Platform for Youth Development va ONG wayo, vati mashoko ataurwa navachamisa ekubatana nekuitwa kwetsvakirudzo pasati patorwa matanho ekudzivirira chirwere ichi akakosha.
Savachamisa chauta ndekuti pasango anaunza kuti pave neplan, a proper plan yekuaddressa yeCovid-19. In short, vataura kuti government haina proper plan yekuaddressa chirwere ichi, nekuti vari kutaura kuti hapana social safety net. Lockdown ikauya ine yavanoafekta ofiti zviti kuti tia kubatsira vanhu kuti vasaafekta necovid-19, but lockdown kwachazongoafekta vamwana. Saka izvozvo zvinoda kuongororwa kuti vanoafekta ndevapi uye zvavakawandira kupi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nemashoko avachamisa aya, sezvo Nhare Mbozha dzemunyori mubazi rezvekuburitsiko kumashoko vaNick Mangwana yanga ichinetsa kubata. Asi vachitaurawo kunyika nemugovera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatiwo vanhu vashande pamwe chete kurwisa chirwere cheCovid-19.
Chirwere ichi chinouraya, asi chinokundika. Kukundika kwacho kunoda kuti tese titeerere mirayiro iri kubva kuhurumende. Tikadaro tinopfuura tigova neupenyu hwedu zvakanaka zvakare. Iko zvino tikupa mutemo wekuti mugare mudzimba, musafamba nekumabasa. Tingoti vane mabasa asingakwani kuti tiyamise ndo vanoenda vazviita kati mirai, tichiitira kuti tikateerera zvose izvi chinodarika tigodzokera muupenyu hwedu hwamazuva ose.
VaMunangagwa vakavimbisawo rubatsiro rwavakati ruchange ruchipiwa veruzhinji, asi havana kutaura kuti rubatsiro urwu ruchapiwa vanhu rini. Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe nedzimatongerwo enyika dzarumbidza zvaitwa navachamisa zvekushandisa dande mudande reFacebook kutaura neveruzhinji, dzichiti izvi zvichaita kuti vanhu vasaungane munguva ino yechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvehutano rakazivisa nechitatu kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nezana nemakumi maviri nevaviri, kana kuti 1122. Vanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana matatu nevana, kana kuti 32304. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi maviri nezvitatu nemazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe, kana kuti 23,687, uye vachiri kurwara vava zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 7,495. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association vaAaron Musara vari kukurudzira vanhu kuti vasiyane netsika yekuungana parufu vachidya, vachiti izvi zvave kupa kuti vakawanda vatapurirwe chirwere checoronavirus. Vanochera makuva muHarare vaudza Studio 7 kuti pavanhu vashanu vari kuibva kumarinda, vatatu vacho vanenge vafa necovid-19, uye vanoti basa rava wandira zvakanyanya kubva muna zviita. Hurumende inokurudzira vanhu kuti vaungane vasingadarike 30 kazhinji vari veukama chete. Pane kurudziro yekuti vafane COVID-19 vabva vangonanga kumakuva kubva kumamochari kwete kuti mitumbi imboendeswa kudzimba. Vanhu vari kubvumidzwa kuviga munhu vanofanira kunge vari 30 chete. Mukuziya nezvenyaya iyi nemamiriro akaitawo zvinhu muzvipatara apo chirwere chopararira zvakanyanya, Blessing Zulu Studio 7 abata vamusara.
Pari zvino hapana hurukuro dziripo pakati pehurumende nemachiremba zvichienderana nenyaya dzekubatirana idzi. Aiwa, hapana. Zvakangosiyiwawo zviri pazvakanga zviri panguva yakapfuura. Ichinge nyaya yePPE zvekare pachandambudziko, zvingati chinhu chiri kutiwanike yacho maface mask. Yati ndo zvinhu zvinenge zviripo izvozvo. Mune dzimwe nzvimbo kwatiuzati mumwe makatomirawo seipupi pari zvino asi icho ndo chinhu chichanga chichiti 1K. Saka zvichakatiwo mararei nokuti pane nyaya yekuti hurumende yange ichinyanya kukoshesa area iri kudanwa kunzi red zone. Ndo area yange ichinyanya kuti vatsvage zvinhu zvakati wandei zvisingadikanwa ikoko.
Zvino vakasimbirira divi rimwe chete richipatara zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kune vamwe varwere?
Ipapo pakati womei nemhaka yekuti vamwe varwere vanenge vachizotena positive vari mumawodhi asiri red zone vanenge vachitovaona vanenge vachitozongovaona kusvika pekupedzisira pasinawo zvakanyanya zvavanenge vainazvo zvokuzvichengetedza nazvo. Yati ndovamirira zvakaita.
Muri kukurudzirawo vanhu kuti vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Tiri kukurudzira vanhu kuti vacherechedze zvose izvo zviri kudzidziswa pamusoro pekudzidzisa chirwere cheCOVID-19 zvinosanganisira kuti varambe vachiita nyaya yesocial distancing, iya yekuti vanhu vasaenda padhuze nepadhuze, vachigeza maoko avo kana kushandisa masanitizer, vachidzivirira kukosorera pavamwe vanhu, uye kuti vanhu varambe vachishandisa maface mask ekuvhara mhuno, muromo nechiso. Ipapo tine nyaya yekuti kuri kuita vanhu vari kuzobatwa chirwere ichi vobvunzwa kunzi une kwawakambofamba uchienderera kana kudii. Tiri kucherechedza vanhu vanenge vakabva kumariro. Vanhu ivavo mozoona kuti ndepapi pangadai pari kuzokonzesa nyaya yapo kumariro iko, kuona kuti vanhu vanotiziya vaviga mufi vochiungana maface mask vobvisa voisa mudzihomwe kana kukanda uku vochigarira manje pachikafu kudya chikafu. Panguva iyoyo pasisina social distancing apa ndoo pane nyaya.
Zvino pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha?
Dai zvaibvira vanhu vadya chikafu chekudzimba dzavo pamusha paitika nhamo apo, vana kana kuti vagari ipapo ndio vanoita zvechikafu cheipapo. Vamwe vanhu vose voita zvokuviga mufi nekuenda, asi izvozvo zvakaoma kuzvitaura misha yakasiyana siyana nekuti zvagara zvozikanwa mumhuri dzedu dzavatema kuti hanzi ukama egasva unosadziswa nekudya. Saka ipapapo pada kugadziriswa zvapo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association Varon Musara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe vaAlan Moyo vacharamba vari mujeri mushure mekunge dare repamusoro rarasa chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekukurudzira kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Dare rativa Moyo havana kuratidza kudare iri kuti dare ramagistrate rakatadza papi parakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chavo mudare iri chakanonoka kunzikwa sezvo magwaro ematongerwo akaitwa nyaya yavo kudare repasi ange asina kumira zvakanaka. Gweta ravamoyo vavo Beisha vavati kuraswa kwechikumbiro chavamoyo kunoreva kuti vamoyo vanogona kugara mujeri kudzamara nyaya yavo yatongwa.
Taenda kudare nhasi tinopuwa mutongo wekuti chikumbiro chatakapa chekuti atongwa achibva kunze chakanga chadavirwa here. Sezvineiwo mutongi haana kuwirirana nechikumbiro chedu, akati haasi kunyatsokuwirirana nesu maererano nezvatiri kuti zvakakanganiswa nemutongi wekudare repasi pasi remagistrate court. Saka nokudaro abva arasa chikumbiro chedu kunze.
vasha vavati havazi kuti nyaya ichatongwa rini sezvo matare akambomira kunzwa nyaya kudzamara denda recovid-19 rapera vatiwo pane mukana wekudzokera kudare repasi kuti vaone kuti vangapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here
tine mukana zvakare wekudzokera kumagistrate court tichikumbira kuti vatongwe vachibva kunze ndokunge takwanisa kutaridza kuti pane zvimwe zvunhu zvakazosara zvoitika kumashure zvakanga zvisingazivikanwi apo pavakanyimwa kuti vange vachitongwa vachibva kunze pekutanga for instance pavakanzi vaende kuchizarira tatisati tava ne lockdown measures avapa waiko zvino tanga tisati tava ne yatinoti practice direction yakabva kumukuru mukuru wevatongi vachief justice Malava wekuti nyaya dzese dziri kumatare dzimhosva hadzisi kuzoenda kutrial saka izvozvo zvese tichadzokera nazvo kumatare epasi pasi tichiedza kuvaonesawo kuti zvazvaakureva ndezvekuti munhu angagara muchirongo nokusingaperi here mubuditsi
vamoyo vave nemazuva anodarika makumi mashanu vari mujeri kubvira pavakasungwa uye vamwe vavakasungwa navo vakaburiswa mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso zvichakadai mapurisa ezimbabwe republic police asimbaradza lockdown mushure mekuona kuti veruzhinji pamwe nevamwe vemabhizimisi havachatevedze mutemo welockdown uyo wakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19 mapurisa anoti pane zvitoro zvakawanda zvisingaite basa rakakosha panguva ino zvakaita sezvinotengesa mbatya shangu fenicha nezvimwe zvange zvave kuvhura zviri kunze kwemutemo mutauriri wemapurisa vapo unyati vatiwo pane vanhu vakawanda vari kungofamba vasina kupfeka mamask uye vasina mvumo yekupinda mukati meguta
we've also realized kuti kune vamwe vanhu vari kuita mafake covid certificates mafake covid clearance letters kana kuti movement letters so we have had to make sure the process yese iyoyoyo taita taite kuitira kuti tiite cab mafake covid letters in terms of movements vamwe vari kuzowanika vachiita mafake covid
vanyati vati uwandu hwevanhu vari kusungwa nekutyora mutemo wecovid-19 huri kuramba huchikwira vachiti nezuro kwakasungwa vanhu zviuru zvitatu nezana nemakumi masere nevashanu vainge vatyora mutemo welockdown ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika Kenya iri kuramba kutambira mhosva yairi kupomerwa nesomalia yekuti iri kupfuchidzira kurwisana kuri pakati pehurumende yemusomalia nejubaland state uko kune vanhu vanodarika makumi maviri vakafa mukurwisana kuri kuitika somalia iri kuramba yakamira nerekuti Kenya ndiyo iri kupfuchidzira moto wegakava riripo vakuru vakuru vemunyika dzemuafrica vanoti vari kushanda zvakasimba kuti vawane mamiriyoni nemamiriyoni enhomba yecovid-19 kuitira kuti ipiwe vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nemazana mana ezviuru vakabatwa nechirwere checovid-19 muafrica yose vakati panofa munhu apashaikwe muroi izvi ndizvo zvave kuitika zvichitevera kushaya kwemamwe makurukota ehurumende pamwe nevamwe vakuru mubato riri kutonga rezano pf mumazuva mashoma adarika nekuda kwechirwere checovid-19 asi vamwe mubato iri vari kuona sekunge ndufu idzi dzakakonzerwa nevamwe vana chiremba vari muzvipatara mairapwa vakuru vakuru ava mashoko aya akatangwa nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana mukupera kwesvondo kunyange hazvo vakazoaturura vachikumbira ruregerero mushure mekunge vasimudza bova bova raive neguruwa guru nemashoko avo aya masangano anomirira vana chiremba pamwe nemagweta anorwira kodzero dzevanhu pamwe neveruzhinji vakashoropodza mashoko aya zvakasimba vachiti zvinokanganisa mashandiro avana chiremba navakoti mukuita basa ravo rekurwisana necovid-19 kunyange hazvo vamangwana vakakumbira ruregerero pamashoko avo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano pf vatafadzwa mugwadi vakasimudza zvakare nyaya iyi vachinyora patwitter vachiti vanomira nemashoko akataurwa navamangwana vachiti panofanirwa kutoitwa ongororo nekuferefetwa firo dzenhengo dzebato ravo idzi vachiti zviri kubuda pachena kune kuti kune vamwe vatungamiri mubato rinopikisa MDC Alliance uye zvinoratidza kuti vari kupembera kushaya kwemagamba enyika izvo. Izvo zvichizikanwa kuti vanodyidzana nevamwe vana chiremba vanogara vachiramwa mabasa uye kubudisa mashoko ekunyepa kuti vanhu vari kupambwa munyika. Nengo yezano PF mudunhu reBritain Dr. Simba Mavhaza vanoti kunyanga hazvo vamangwana navamugwadi vakataura mashoko aya, vaviri ava vakataura vakazvimirira. Asi Dr. Mavhaza vanotiwo hapana chinotadzisa vamwe vana chiremba kupindwa nemweya wakaipa wakadaro vachiti vana chiremba havasi pamusoro pengirozi. Asi munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mashoko akadaro haana kunaka munguva kurwisana nedenda guru rakadai. Totanga nekunzwa kubva kuna Dr. Mavhaza.
Mashoko avamangwana anga ari kungotaura kuti tinayo fungidziro nekuti kungangova neuori mukati mana chiremba, uyezve musazoshamisika kuona mapurisa akukubvunzai pamusoro pefungidziro iyi. Mangwana haana kuti machiremba vari kuuraya vanhu, ende aona kuti vanhu havana kunzwisisa zvaakanyora pana dhendani reTwitter akabva adzora mazwi ake. Vamugwadi vakabva vazoendera mberi vachikuchidzira moto vakavadzima. Vamugwadi vaitaurawo pache zvavo kuendese munhu wezanupiki. Chinonyadzisa zvikuru, vanhu vaakuda kutenderedza mashoko avamangwana vaita mashoko epolitics ezvematekero enyika. Voda kusoropodza hurumende nekuda kwemunhu ari kuchema uchemero wake.
Dr. Madzorera, munotiwo nenyaya iri mudariro iyi uye kuti inosiya papi mabasa avana chiremba?
Chandoda kunyanya kukurudzira ndechekuti tiri munguva yakaoma stereki sevana veZimbabwe. Vanhu vaakufa zvisinganzwisisiki. Tiri kuziva kuti COVID-19 ndinonzwira tisi vese vashayikirwa nehama, chero isu tine vadikaniwo vakashayika. Handifungoti pane atasara muZimbabwe asati ashayikirwa. Asi mukutambura kwedu nomukushayikirwa kwedu nomukuchema kwedu, ngatiregei kuita macareless words. Takambonawo macareless words pakutanga, tikazotaura tikati isu kune vazvichasvika izvi. Taakusora varungu tichiti varungu vari kupanishwa nemhaka yekuti izvo vane mhaka dzavari kutiparira isu. Izvino zvakuita macareless words wokusora nokupomera mhaka vanhu vari pafront line. Madhokotera, they don't have to go to work panguva ino. Vanhu vari kuenda kubasa nemhaka yekutora kutoona kuti tikasaenda kubasa hapana zvokuita. Mhuri yeZimbabwe inopera kufa. Vanhu vari kuzvipira, vanhu vari kuita yatinoti sacrifice pachirungu. Chatingangoita isu vana veZimbabwe ndechekuencourage madhokota nemanesi nemama healthcare workers ese vari kuramba vachienda kubasa. Ngativaencouragei.
Dr. Mavhaza, munoti?
Vamadzorezvimatarizvanamaka asi dambudziko ripo ndirekuti muri kungorova, muri kuedza kutsvaga tsuro mugate remvura, hazvina kunaka. But chepiri, it's not perfect kuti vana chiremba vanozorasika zvinozomhanya nemberi. Kuna Dr. Magawani kana muchavaziva vakatanga kuita zvavaiita. Kuna vana chiremba vakawanda vaichirasika. Kuno kuengland kune madoctors akabatwa akawanda aiita maexperiments nevanhu aiuraya only vanhu veone tribe. Hatingarambiri vana chiremba, hatisingirozi. Uyezve vana chiremba havafanirwe kuti iwo kana pachine paita dambudziko paita makuhwa padandemutande vobva vatopopota vanyunyutavhuakiro vatandira.
Dr. Madzorera, imo muzvipatara kana vanhu vachishanda imomo vana chiremba vanokwanisa here kubvunza munhu kuti uri webato ripi kuti vazoziva kuti uyu ndewebato rakati uyu ndewebato rakati?
Mukoma Jonga, ndaane makore anoda kusvika 40 ndichirapa, handisandambobvunza munhu kuti uri webato ripi. Hazvipo paclarking sheet yekuhospitari yatinoclarka nayo yatinonyora panenge pakanzi surname, first name, age, sex, address, unobva kupi sabhuku wako ndiani. Pane demographic data yatinokolekta kana tichiadmita murwere kana tichirapa murwere nguva yese. Demographic data inotibetsera pakuita diagnosis yezvirwere. Hazvitombopindi mupfungwa dzako kuti uyu ndewezano uyu ndewemusaka ndakumurapa zvekuti aiwa penisilini penisilini. Yezano neMDC penisilini dzaangofanana. Saka haungofungidzira uku kungofungwa kuti kuna handimaka nokuti izvo ndiri webato rakati.
Vamugwadi vakataurawo zvishuwa vakazvivirira kuti aiwa kapa ongororo. Hapana chakaita kutsvaga ongororo ka. Ongororo inoita kuti zvinhu zvigare pasi zvipere pasave nekufudzirana pasave nanofunga zvepane zvakaitika. atibati kuti hanu kujitire bafa ndokongororwa takadaro kato tatotadza bana chiremba vanofanira kuongororwa
maita va
bachiri pande paneta
dokta madzorera mashoko enyu yokupedzisira
ndakangotaura kuti ndowira na zvikuru na mavhaza pane zvavapedzisira kutaura ishiwa kuti madokota adzisingirozi and munhu wese ari subject to error tinogona kutadza tese asi matadzi vacho anosiyana ukatadza maone uchiita sema example avapa mamwe vamwe vaikanganisa varwere maone aiwa imhosva
vanga vari munyori anoona nezveutano muMBC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe manzwa okubva kunhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Mashoko anotevera chiziviso chehurumende yeAmerica.
Musi wambudzi 26, 2008, varume gumi vaive nepfuti uye vachidyidzgana nechikwata chemagandanga anopfurikidza mwero icho chiri muPakistan cheLashkar-e-Taiba chakarwisa nzvimbo dzakawanda muMumbai kuIndia. Chikwata ichi chakarwisa nzvimbo dzaishanyirwa zvakanyanya nevashanyi, chiteshi chezvitima pamwe nemuzinda unoshandiswa nevanhu vechitendero chechiJewish. Kurwisa uku kwakaitika kwemazuva akawanda uye vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vaibva munyika dzakasiyana-siyana gumi nenomwe vakafa kusanganisirawo varwisi vacho vapfumbamwe uye vanhu vanodarika mazana matatu vakakuvara muchiitiko ichi. Murwisi akapona muchiitiko ichi akaurayiwa zviri pamutemo muna mbudzi 2012 asi Sajid Mir murume akaronga zvose kuitira kuti kurwisa uku kubudirire haasati asungwa kusvika pari zvino. Mir akapomerwa mhosva nedaro repamusoro remuIllinois muAmerica musi wakubvumbi 21, 2011. Dare iri rakabudisa magwaro ekuti Mir asungwe zuva rakatevera. Mir akapomerwa mhosva yekuronga kuparadza zvinhu munyika yesiri yake, kubatsira nezvikwandisiro vanoita zvakapfurikidza mwero, kubatsira mukuurayiwa kwechizvorwa cheAmerica chave kunze kweAmerica, kubhomba nzvimbo dzinoshandiswa neveruzhinji. Muna 2019 Mir akaiswa pamazita emagandanga ari kutsvagwa zvakanyanya nebazi ramatikitiva muAmerica. Homwe yomubayiro unopiwa nebazi reAmerica rinodzidzana nedzimwe nyika weRewards for Justice Program iri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kumunhu ane mashoko anoita kuti Mir nevamwe vose vakaita kuti Mumbai ibhombwe asungwe nokuendeswa kujeri. Sajid Mir akaberekwa muna 1976 kana 1978 muLahore, Pakistan. Akareba zviri pakati pemasentimita zana nemakumi matanhatu nemashanu kusvika pazana nemakumi matanhatu nemanomwe uye anorema makirogiramu makumi matanhatu. Semaziviro eFBI, Mir ane chiso chine vanga pashaya ikuruboshwe uye vanga pamusoro peziso rake rokurudyi. Ani nani zvake anoruzivo rwekuna Sajid Mir anofanira kutumira mashoko kuRewards for Justice achishandisa WhatsApp, Telegram kana Signal panamba dzinoti +12027027843. Zvose zvinotambirwa neRewards for Justice hazviburitswe pachena. Ichi chiziviso chiri kutumirwa pasi rose nehurumende yeAmerica.
Musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika atesenda bako VOA.